vasikine bato TCC vanoti vasifasi magezani pamwe nawa Antonio Velemu vekuchilonga vamukadzimba dzavo dzave madota mushure mekupiswa varere zvaita kuti vasikirwe nemidziyo yakawanda. Vavelemu vanoti vakapisirwa nekuti vanotsigira bato TCC iro ravari kubatsira kutsvaga rutsigiro vachiti vakambovimbiswa svondo rapera nevamwe vavanoti ndevebato riri kutonga rezanup f risanzo zvichaitwa ivo vave muguva.
Ndakapisigwavo imba yangu madeko past 2 ndopakatsva imba yangu, saka mukadzi wangu akazobuda kuma half past 2 akaona imba ichitsva ndobva ndimutsa kuti hamba bamwana imba yakudii, imba yakutsva. Bhati andakada action andakaita bhozi chero denga reimba nechii zvese zvanga zvatowira chii zvanga zvatowira mukadzi.
Vanoti vakatotiza pamusha pavo vachitya kuzovingwa pakati peusiku vakaurawa vachiti vanotyira mhuri yavo iyo yakasara iri pamba nemudzimai wavo. Kuchipinge umwe mutsigiri weTCC Vasamuel Chavasema vanoti vari kugara vachitya mushure mekutyidzirwa zuva nezuva nevatsigiri veZANU PF vachinzi kuchauya mauto ekuMozambique kana vakasavavhotera.
Vanhu vari kubva pachivhundusirwa mudzimba nemaZANU PF vachinzi pakaita zvisirizvo tinokukuvadzai tichakuurayai. Ende vanhu vachabva kuMozambique vachaa zvichitasha vanhu vari muno varipo vamusingazivi kusvika maita kwavo.
Kubhindura mutsigiri weTCC vaEdmota Yanyiwa vanoti vatiza musha wavo mushure mekudzingwa pavaishatira kuchipadze vachinzi vanotsigira bazo reTCC.
Handisi pavatapo zvokuti nditori kusangwa ndinobvozva upenyu hwangu twakamira sei because vanhu vezama vangu anongondifonera ndakafonwa nomumwe anonzi Tunje ndakafonwa zvikanzi upenyu hwako hei haunombomira zvakanaka iwewe ndotatinoziva ndotoshanda pete bhizinesi iye ane nzimbo yake yaanoshanda.
Ndakafanira kubata chigaro chemuteedzeri wemunyori munyaya dzesarudzo muTCC amai Elishiri Yadenga vatenda kuti vagamuchira nyaya idzi bato ravo vachiti zviri kuitika nyika yose asi zviri kuyeva kumatunhu anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East pamwe nekumidlands.
Mizvishonga iyi iri kukonzeresa nebato reZANU PF kuvanhu veTCC iri kuratidza pachena kuti bato iri riri kutya zvachose kuti kana zvikaikukaitika sarudzo dziri pachena munyika apa vanhu vachipuwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda vanoziva kuti hapana chavanonhonga kana kuti pakuhwina.
Mhirizhonga iri kuwanda munyika kunyange mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachigara vachikurudzira runyararo munyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF waChristopher Mutsanga kana womushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugadi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vangasati vapindira mubvunzo yatavatumira. Asi mutauriri weZANU PF dunhu reMasvingo vapepukati wewe varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo mudunhu reMasvingo.
ZANU PF haitsigiri mhirizhonga, ZANU PF haiti zvemhirizhonga. Muongororo netsvagurudzo yatakaita takaona kuti vemapato anopikisa ndivo vari mberi kukonzera mhirizhonga.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Yativati vanga vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga idzi muhofisi mavo.
Ndichacheka naofisa commanding province kuti tune maripoti akadaro izvi.
Asi neTCC vanoti kunyange vamhanara kumapurisa hapana chinoitwa uye dzimwe dzenguva ndivo vanopedzisira vasungwa. Mune imwewo nyaya vari kumirira bato reTCC kuchiri South vadanisa Chikondere nhasi vapinda mudare rekuchirezi vachikomirwa mhosva yekubira mutsigiri weZANU PF vatizirai pedzisai mombe yavo kwachivi. Gweta ravachikondere vaFrank Chirairo vanoti vanzi vadzoke kudare musi watunya mavhuvhu gore rino.
Tangowirirana kuti dai musungwa atongwa achibva kumba musungwa ndobva atopiwa masamanisi okuti adzoke kudare musi wa 2 August 2023 painozotongwa nyaya yacho.
Vachirayiro vanoti nyaya iyi haina maturo vachiti ine zvematongerwo enyika sezvo vachikondere vari kukwikwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kubata gweta ravapedzisira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.